A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 4th, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
On the Women's Roundtable, we are discussing the effects of the recent outlawing of by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond, now the sole legal tenders. And we're also taking a look at the country's netball team, the Gems, going to the Women's Netball World Cup in England.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2007. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave. Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Elinga kosha olesine muyilo olwabo mama. Don't forget that we are also now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
Thank you for those that are just joining us. Welcome to the program. Despite the financial challenges facing the country, there is some good news with the departure of the Zimbabwe women's netball team, the Gems, who left Harare in high spirits today for the 2019 World Cup in England, pledging to raise the Zimbabwean flag high after the Warriors crushed out of the Africa Cup of Nations tournament in Egypt on Sunday. PJ.
And the Gems have a stopover in Dubai en route to Liverpool. Told Studio 7 today that they are ready and hope to advance to at least the second round of the Global Sporting Festival.
And speaking to Studio 7, the team spokesperson Maimba Mapuranga told Studio 7 that morale was very high in the camp, adding that the girls are well prepared to challenge the best netball has to offer, and from all the four corners of the globe.
And the Gems are in the same group with Australia, Northern Ireland and Sri Lanka. Team captain Perpetua Sachikone said the Gems would give the tournament their best.
And we're going to be opening up our mics to hear what challenges women out there are facing and what they're doing to continue to live and sustain their families daily. So you can also give us your views on the participation of the Gems, which are the country's netball, women netball team. We know that they faced a lot of challenges to get to the World Cup, with them having to do a lot of fundraising and a lot of corporate companies chipping in for them to be able to now travel to England, to Liverpool. So they are, you know, Zimbabweans in England actually planning, PJ, a lot of welcome parties. But there's also been criticism that there is a big technical team that is also going on this trip with the Gems. So please, let's have your view. Give us your view. You can talk about the economy, or you can also talk about the participation of the female netball Gems in the World Cup in England.
Yeah. Kulabo abasanda kusikhuma singumsakazo we Studio 7. Lapho ke sikuhlelo asihluzeni bomama ku Studio 7 ku Voice of America. Lamhlanje uhlelo sikhangela inhlupho izangkhathaze ukuphumelela kwabesifazane kusimo somnotho esingamanga kuhle kwele Zimbabwe okwamanje. kodwa ke sizaxela njalo eqenjini labesifazane abamela iZimbabwe emdlalweni wokugaxa ngezandla we-netball ababizwa ngokuthi ngama-The Gems abasukumeke lamhlanje belubhekise emncintisweni wenkezo yamazwe omhlaba eye-2019 World Cup oqhutshelwa kweleNgilandi. Abaqembu le-The Gems lawa abaza kumakancane kuhambo lwabo kwele Dubai bengakafinyeleli edolobheni le-Liverpool, bathi bona sebelungele ukuyaphakamisa iflegi yeZimbabwe umqotho hathi okwenziwe ngabeqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elidliwe okuyangisayo ngele-DRC 4-0 emncintisweni wezwekazi le-Africa we-AFCON. Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sinye lamazwe afana labo Australia, iNorthern Ireland kanye leSri Lanka okungamazwe adumileyo kakhulu ukuthi alentshantshu zabadlali balomdlalo. Omunye wabadlali beqembu leThe Gems uBeauty Stoli uthi yena balakho ukunqoba, ngakho ke amanye amaqembu angabakhangeleli phansi. Asizweni ikhuluma lo msakazi. Uthwa ilizwi lika Beauty Story alikakabe ikhona, kodwa ke sizaliqhubekezela phambili silinika ke amazwi ka Beauty esithi yena nasiya kuyenqoba. Yeah, asimuzweni ke ekhuluma lo msakazo we Studio 7.
Ngiyashaba kakhulu wayesithenga emhambi endlini kanza yensimbi, so ngiyashaba kakhulu. Ngoba from Steam siyafika siwina siyabuya le trophy yeZimbabwe. Ingene naseyihambi angezi ngayihlukanisa ngoba ngizange siyakhuwa ngazo, so angizi ngayihlukanisa. I think sizabanika i-tough games, sizabanika i-tough team. Laba bakhona amazwe lekhumbuthi kule Zimbabwe, sizabanika i-tough games.
Lo ngomunye umdlali weqembu leThe Gems uBeauty Stoli bengakasukumi eHarare belubhekise eLiverpool kweleNgilandi, kodwa ke kuthiwa bazayo kwedlula ke kule Dubai. Sibafisela ke inhlanhla. Lina ke siyalinxusa ke ukuthi lisixhume ecingweni lingenelane kuhlelo sikhulume sixoxe sikhangela ukudlala kwabesifazane laba akwabeqembu lesifazane laba abeThe Gems. Kodwa ke singakayi khatshana wothi ke silinike olunye udaba lwabaphila legciwane lengculaza abeZimbabwe abeveleke kumagumbi amane elizwe betshengisela ngokuhlala enkundleni e-Africa Unity Scale bucwazana nje ledale lephalamende njengendlela yokubonisa amalunga eleli dale lephalamende lakanye lohulumende ngokuqakatheka kwezikhalazo ezethulelwe umlawuli wedale lephalamende ababhekane lazo inkinga bedinga ukuthi zilungisiswe ngesiphangiphangi. Ezinye zalezi zikhalazo ngesokuthi inkinga balokunzima kakhulu bokuthola imithi abayinathayo nsuku zonke, njalo abakunye kwangkhona ukuthi kube lokusabalala kwemibiko yokuthi bebesabelwa amaphilisi asiyaphela ukusebenza isikhathi sawo okuthiwa ngama expired drugs. Nkosazana Patience Dube wenhlanganiso eYehova Life Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ubekhona laye khona lapho etshengisela, sibe lethuba laye lokuthi aphe abawakhe amazwi ngokutshengisela akade bekwenza lamhlanje.
Mina ibizwa ngoPatience Dube, ngivela kunhlanganiso okuthiwa iHopper Life Child Network. Ngilapha simele abantwana esisebenza labo ku-community abaphathwe ligcikwane le-HIV. Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana. Abantwana sebephiwa imithi esi-expire kuma-health facility. Andiningi labo, ikakhulu ama-adolescents abasanathi imithi yani, so kule high default rate abangisama-adolescents enyangu-2%. Ama-expired medicines lawa bayawathatha from amanye ama-facilities angithi bewanike abantu kuphela abakwenzayo, they just countries is offline, but the pana who container lana yomuti expire the itwa lotinja luke. So I will see that I will and there be changing over. When I go to the into the issue of life, what are still in education than every expire. So since we teach in Avantana, several demands, Rakunas can you lose challenge over the level of the level of challenge in terms of the acceptance, stigma, and discrimination. So since I see that number 99 targets 80, Mapa already says loser, Avanyavantua, and Kisma was new for you.
Lapaje Uzela, Uzamania, the Lavani. Lifuna, Lijonian, Lapet, Pamwet, and the Parliament.
In Jongway, yet, which is Kulumisan, Labez, and Pilaga, Labame, Uguti, Mabu, Uti, Guleman, Ukulumende, I call it time. And it's Uguti, Lapanabu, budget, who will have budget, Malilana Air Commutai, Gangabunga, Malio Committed.
Lo kebe kungunkosazana Dube owenhlanganiso eye ye Hope Alive lapho kebe khuluma ngobunzima ababhekane labo njengabasakhulayo ukuthi bathole imithi ngowenhlanganiso eye Hope Alive Child Network ukuthi bathole imithi ikakhulu ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwelishumi lasiyagalombili kanye ke laba lamachumi amathathu lanhlanu 18 to 35. Yizo ke ezinye inkinga ezidalwa ikungahlaliseki ngomumo womnotho eZimbabwe. The marvelous was Miss Patience Dube of the Hope Alive Child Network. They were picketing today near Parliament. Their problems and challenges that they are facing of expired drugs and the non-availability of drugs that they are supposed to take on a daily basis.
To those that are just joining us, kune ava chango vakupinda mchirongwa murukunzwa nasi tukutarisa yesu shirikuitika mwenyika Parizi no mushure mkunge urumende yatura mutemo kuti Parizi no apana mari kunze ichange kushandiswa munyika saka munyika Parizi no murikushandiswa ma RTGS nema bond saka tachida kunzwa kubva kwamuri kuti zvirikuendeka here zvakamira sei kwamuri tirikunzwa PJ apa ari kutaura kuti nasi panga pane madzimai vanga vaine nhuna vanga vari kuchema chema vachiti ivo mishonga yavari kuwanikwa vachipiwa mishonga isina iyo yatingati yaka expire uyezve pari zvino vazhinji vari kuti mishonga iri kutengeswa munyika iri kutengeswa nemari dzekunze kunyangwe zvazvo hurumende iri kuti iyo mari yekunze haisi kushandiswa munyika saka zvimwe zviri kutariswa izvozvo asi zvakare tine nhau dzakanaka tiri kutarisa isu kuti chikwata chevanotamba nhabvu yenetball nasi chawanikwa chichisimuka munyika chakananga kuBritain kuLiverpool uko vachawanikwa ivo vari mumakwikwi eNetball 2019 achange achitambwa ikoko kuLiverpool uyezve tinotarisa kuti munguva yapfuura takaona chikwata ichi chichitatarika kuti vaunganidze mari yekuti vawanikwe vachienda kumakwikwi aya asi nasi tanzwa kuti aiwa zvabudirira chikwata chichange chiri kusimuka chatosimuka uyezve chichambomira muDubai chichienda icho kuLiverpool kuti chinotamba nezvimwe zvikwata zvakadai seAustralia, Sri Lanka nezvimwe zvikwata. Tiri panyaya iyoyo zvakare takaona isu mutungamiri webato reMDC Van Nelson Chamisa vachishanyira misha inogara veruzhinji iro vhiki rino vakawanikwa ivo vachitaura nemadzimai pamusoro penhuna dzavari kutarisana nadzo kana kuti dzavari kusanganikwa nadzo munzvimbo dzakasiyana siyana kunogara veruzhinji muHarare. Regei timbonzwa kuti madzimai vanga vari kuti ndedzipi nhuna dzavari kusangana nadzo vachitaura ivo navan Nelson Chamisa veMDC.
I'm going to go to the hospital.
Apo tiri kunzwa isu mutungamiri webato reMDC vanelson chamisa vachitaura ivo nemamwe madzimai vanogara kunzvimbo dzinogara veruzhinji muHarare umo vachamisa vakawanikwa vachishanya vachitaura ivo nedambudziko rikusangana nemadzimai panyaya yemvura uyezve vachitaura zvakare madzimai aya kuti vana vavo vari munzvimbo idzodzi havana mabasa regai tinzwe zvakare kuti mamwe madzimai vaitaura nezvei navachamisa takaona vachitaura madzimai vakwegura vachitaurawo nhuna dzavo regai tinzwe kuti vaiti chii
vanokwanisa kuroenda nekuroja
kuroja unoenda koroja kuva manje zvinozoitika ndezvekuti unonzi mwana une 20 years urudziswa napokenya uri pane wamwe zvinonetsa saka ndiwo dambudziko riripo vamwana edu anogona kuitawo mabasa bat hawasi kukwanisakunyaya
dzemari muzonawo sei
ndopatonetsa ipapo
hatina
hapana
hatina chatinacho chekudya mvura magetsi zvese tingori apa kuchibahwe chacho chatinotambiswa zvinotuta $5 toiwana kuti
chamunofanira kutambira kubva kune vanenge vachipaisosa wose
vanoti $5 hatizoti $5 ndedzei
vanenge vachitoda $5 nyaya
kusocial welfare
ikoko imari dzei ndedzemusana
hatizive kuti mari dzei uri kunyepere
ndizvo asi wetransport waiva vari kutakura vachimunda waiva vari kuchaja
saka isana mbuya mabasa hatina varungu vakaenda kare tochiita sei tine vana vanoda kubhadharwa masoro hatina tingori vanhu saka topa here muripo kuchema
kwatichii chamungada kutiite izvi
zvese
zvinofanira kuitwa
ini baba vedu
aiwa apo tanga tiri kunzwa madzimai vakwegura vachitaura ivo navachamisa vachiti vari kuda kuti vagadzirise zvinhu vari kuchema chema vachiti nzvimbo dzavari kugara dziri kudhura uyezve vari kutarisana nenhuna dzakasiyana siyana munzvimbo dzavari kugara idzi saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano saka kana muine zvamungada kutaura pamusoro penhaurwa yedu yanhasi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu tigokwanisa kunge tichikufonerai tina Nicodemus Matariro ari kuti tapinda masisters muri sei aiwa isusu tiri wadi takanganwa zvakare PJ kuti nhasi imo muno muamerica izuva ratingati iri here kuzvitonga kuzere kana kuti reindependence rinonzi 4th of July saka nhasi izororo iko kuno uyezve kune zvakawanda zviri kuitika saka ndiri kutoona pane vamwe vari panapa vanyora kuti tiri kukutendai disciple Gilson Madanire top share wedu vari kuti thanks sister marvelous for showing us the American the 4th of July vari kutaura ivo live feed yandamboita mangwanani tichiratidza zviri kuitika imo muno muAmerica saka tinotenda kana tichiona kuti muri kuteerera uyezve muri kuwanikwa imi muchifadzwa nemabasa atiri kubata Will Sweeney vari pano vari kuona nesu Taru Bomero ari kuti ngationei vamwe vari kuti zvava nani Taru ari kuti watching you from Gaborone Titus Muchucha anzi kwazwai Studio 7 sisimavi tiri muno marare edu Magets Anetsa Wena Robert Kelly Edward aripano Boaz Jayaguru anzi ngavaite dialogue arikuti yeyo arikuda kuti vachamisa vaite ivo na urano ndofunga navamunanga kwa mutungamiri wenyika ndozvari kunyora pano uyezve Boaz Jayaguru itop fan yedu Titus Mukucha arikuti vasikana vedu dai vanotisimudzirawo mureza wedu vedu we because waderera zvakanyanya ndozi kutaurawo mukoma Titus Donald Mambo Maza watching you live and clear from Rustenburg. Tiri panyaya iyo yevasikana vedu bora remaoko renetball regai timbonzwa kune nhaurwa yaitwa isu nemukomana anoita zvesports ari Harare Michael Kariati achitaura iye nepamusoro pezviri kuitika pamusoro pemakwikwi aya Netball World Cup achange ari kuLiverpool regai tinzwa kuti anga ari kuti chii.
Chekwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland. Asi tichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya. Mutauriri wechikwata ichi vamaimba mapuranga vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba.
Morari iye zvino vasikana vari kufara vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo we Netball World Cup bose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva mudzimwe nyika. Saka panguva ino tingati takatatayo mazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke bose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Kapteni wechikwata ichi Pepechua Sachikonye anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya. Chatizoso kunoona mamwe matimu andaigara muchingoshuwa kutaendera mbona timu yakati neyakati nenya Australia yagara iri number one yato ne more than 15 years chinogare panamba. So chanditi chishuro changu chokunongoona mutambiro wavo nao ndaona mukana wekuti ndonotamba navo chaiva chiro changu mufaro.
Vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza makwikwi emhando yepamusoro akadai vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita.
Pose patinoita mitambo yakasiyana siyana chatotarisira isusu kutora mukombe Zimbabwe pasi rose iri panumber 13 saka panumber 13 nepavo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikaswera tatorova ana Australia.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka. Asi Sachikonye anoti vachaita nepeshe pavanogona kuti vabude mugungano gano iri nekuenderera mberi nemakwikwi. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri. Ma James ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maOrioles abuda mumakwikwi eAFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. Ma James ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati aita rombo rakanaka kukwanisa kuona vasikana ava vebhora remaoko renetball vasati vasimuka ivo vachienda kuLiverpool. Tinotenda Michael uyezve tinotenda vese vasikana vanga vari pachirongwa chedu vachitaura nezvavari kutarisira kuti vange vari kuita kumakwikwi aya. Pindai muchirongwa motipa namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tiwane kweisu tichikufonerai PJ.
Ye, abake bakhuluma laphana abakhulumelo ekuhambo olwenziwe umkhokheli webandla eliphikisayo LMDC umnumzana Nelson Jamisa ekuqaliseni kwayona le iviki bebekhalakhala ngezinto eziningi uwethekelele umuzi wengcu webudirirwa nje letsiba rasekwa lapho ke ahlangane izakhamizi ukuthi izakhamizi zimtshela ukubana inhlupho ababhekane lazo ngezokuswela imisebenzi njalo labo abarentisayo izindlu zabo sebefuna ukuthi abantu babhadale ngezimali zakwamanye amazwe i-US dollar njalo ke abalayo leyo mali ngoba vele leholo abaliholi ngedollar lemelika. Bakhala-ke ngemsebenzi omunye wesifazane ongugogo sibile sithe nana vele kasilayo imisebenzi vele siyaswela khona lokuthi singaselela imuli njani ikakhulu labo abazukulu abasebatshiywa ngabazali babo ababagcinayo. Kuzokuthi we ngapha ngaseMelika siyenze le yamhlophe ilizwe laseMelika lithole lithakazelela uzibuse lethola uzibuse eminyakeni edlula engamakhulu amabili edluleyo kubo 1776 anjo marvelous. Ye ngakho ke namhlanje kulama fireworks kulani lani imcimbicimbi njalo lonyaka umongameli Donald Trump uthe na kuzabukiswa izikhali abalazo kwezomvikela. Yikho ke amasosha enhlangothi ezehlukeneyo abe Air Force, abe Navy, abe bonke nje abebutho bazabe bebukisa izikhali zabo ekubukiseni khona lokho kokuthakazelela ilanga likazibuse elika 4th of July Ntulikazi ngelanga lesine kulapho kuthakazelelwa ke i-independence yaseMelika. Ye khathesi ke wothi sithole abasecingweni asebekhona ecingweni okwamanje.
Ehe tine mthelelo wedu wekutanga panare. Hello sisi Betha.
Hello makabini.
Ai wathi riwadi tikutsana nemi muri kupi?
Ndiriku Northwest South Africa.
Ehe tipewo pfungwa dzenyu nhasi mugango mune zvakawanda saka munogona kutaura henyu nezvamada nhasi.
Alright. Aiwa regai nditange nevasikana vari kuenda kuBritain ava. Aiwa tikufara ende tikufara nazvo zvishuwa kuti vaendavo uya happy for them.
Mm-hmm.
We hope they're going to do good for us. Wachatamba zvakanaka havano kuti vachitinyadzisa.
Mhm.
Topinda panyaya yemaRTGS. Ah, nyaya yakangoma. Nokuti kuno kunenge watenga chinene randi. Yeni kuenda kumusha kuti unochidzikisa. Uchada kutenga futi randi, randi racho rinenge richidhura. Saka izvo zvacho zvakangoti womera mufungo. It's not easy.
Saka imi parizvino muri kuzvigona sei zviri kuendeka here kwamuri ikoko uyezve nekuedza kuchengeta muri kumusha?
Hakunoko kwatiri zviri kuendeka asikuti ndinopota ndichimbonohodza ndichindisa kumusha ndichitengesa. Saka pakuzonotengesa neRTGS kuti nditi 1 randi manje rokuti ndidzoke nditenga futi kunoko asi nyore.
Mhm. Saka apo pekuti muzodzoka manje makuzohodha zvimwe ndo pari kuti netsei.
Pakuzohodha imwe staff ndo pakutinoti.
Saka pari zvino zvii zvamungada kuti hurumende iite takatarisa mamirira aita zvino?
Pari zvino ndangatingotiwo hurumende yedu president vedu vamunangagwa dei vangobatanawo navachamisa vaita zvido zvevanhu kunyanya pamberi nekuti vakaita ivo vari vaviri vakaita selfish vari kukuvadza isusu vanhu havasi kukuvadza ivo pachavo but vari kukuvadza isusu vanhu isu ndisu tiri kusafa ivo havasi kusafa kwavari vari kudya vachiguta but isisu ezimbabwe ndina safarin saka dei vangoitawo zvido zvedu kunyanya pamberi vachingoitawo namwari.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutenda isi sibeta kunge manga muinesi muve nezuva rakanaka.
Ewo, ndinotenda.
Bye bye.
PJ, they were hearing from Beta Norbert, who is in South Africa. She actually wrote on our Shona Facebook page that she wanted to be called, but she's lamenting that her biggest problem at the moment is that she does work in South Africa, but she also does some business in Zimbabwe, where she orders stuff and sells in Zimbabwe. But now she's having a challenge where she has sold, bought her stuff in Rand, sells in RTGS, but now trying to buy back the Rand for her to continue her business, she's making a loss. So she's urging President Emmerson Mnangagwa to join hands or at least have some kind of discussion with the opposition leader, Nelson Chamisa. She's saying both men should, at this moment in time, drop their ego. Allegedly, you know, she's alleging that they're a bit egoistical, both of them. They need to come together and put the interests of the people at heart and discuss. That's what she's saying.
Yeah, umlaleli lo laye olobe enkundleni yethu eFacebook ekhasini lethu ele VOA Shona. Ngikhuthaza ke labo ababukele lolu hlelo kuFacebook ukuthi lilobe inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte ngocingo. Silomlaleli lapha uShemaine Carol uthi is watching. Umihla emihle nokuthula Mpofu uthi badlala kubi ngempilo zabantu. Kulabo ke akade betshengisela besola ukuthengiswa kwemithi yabalabo abaphila legciwane lengculaza eseza imithi esaya expireyo esiyaphelelwa yisikhathi, ama expired drugs. Kumbulani Ncube uthi lishona njani, hayi sitshonile singabuza lawe. Lilobe ke inombolo zenu zocingo khona lapho kulokhu zenu kufi ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Libukele libanengi, lishare njalo labanye bonke ukuze sibukele lolu hlelo sindawonye sibanengi. Yeah.
Mhm. Tukona vamwe vari kunyora pari zvino. Tukona pana Donald Mamboma ari kuti I'm watching you live and clear kuno ku Rustenburg top fan yedu ii. Titus Muchuka ari kuti ndibateiwo please sisi. Kana muchinyora namba dzenyu ibva imaita kuti munyore makaisa zvakare ma code numbers enyu. Bayon ndiridza hanzi I'm watching you from Pietermaritzburg. Top fan yedu Lucy Ndongwe chikowera hanzi I wish the girls well. Sisi Lucy kana muda kupinda muchirongo nyora inamba dzenyu mubva mafonerwa. Hanzi na top fan yedu Donald Mamboma, please call me. Disciple Gilson Madanire vanoti vasandotya kutamba nevarungu, chikwata chedu ichi chikwata chemadzimai icho. Vari kuti ivo aiwa vari kunamatira kuti chikwata chinobuda zvakanaka. Ndivanoti share ma live feed yedu Facebook yabva yanyora. Beyond Chirindi ndiridza ari kuti ngavasaita zvakaitwa nevakomana vemahorriors. My Cleopatra tsamwairiwayo and congratulations girls. Mwari vakutungamirirei, mutowina na Jesu. Saka vari kupiwa minamato yakawanda PJ. Musamu Musafarikwa ari kuti munondigonera sisi, ndiri kukuona izvangu ndiri muno muJohannesburg. Lucy Ndongwe chikore vari pano vari kuona nesu. Wasazi Wafazi Chingwaranzi, I'm watching you from Queenstown South Africa. Disciple Madanire vari kuti ndosaka madzimai achisaririra kumashure. Vari kuti madzimai sei musiri kuuya pachirongwa muchinzwika masai enyu? Ndozvavari kuenda ndanyora inini post yekuti please nyorai namba dzenyu tigokufonerai nyanya madzimai. Saka ndiri kuona top fan yedu Lucy Ndongwe chikore abva anyora iye namba dzake. Aiwa tiri kukufonerai ava vari muno muAmerica, timbonzwa kuti vari kuti chii. Asi ndiri kunzwa kuti tina top fan yedu zvakare Tabitha Manyoni, saka taura navo last week regai tinzwi. Hello sister Tabitha.
Hey, hello, zviri sei?
Aiwa zviri nani. Tinokuchingamidzai muchirongwa. Zviri kufamba sei pama RTGS nemabhondi? Svondo rino zvava zvakamira sei?
Ngoma ndiyo ndiyo sezviyoni.
Zviri kufamba sei?
Manyoni.
Taurai tinzwi.
Zvinhu pamaRTGS hazvisi kumbodzika, ndingada hangu kutaura nyepa. Zvinhu zviri kutokwira, ndiri kutoshandisa tomonzwa nziye zvinhu zvadzika na idinantuli, but aiwa hazvisi kumbodzika zvechokwadi. Mapraizi ndiyo maraisi wawa chingwa chimwe zvese ava $5.10 kuno kwavhumbeo. Upfu wapa 7 $18. Saka zvinhu zvacho zvakatowana zvichinotombodzika. Kogeteta reaction 9. Saka hazvisimbodzika mara TGS yakatooma.
Iwo mara TGS acho ari kuwanikwa here? Zviri kufamba sei? Nekuti vamwe vakuti ivo akuwanikwa mumabhanga. Zvakamira sei ipapo?
Aiwa, hakumbowanikwa. Iri kwandiri, hamene kune vari kumawana, but kwandiri hakumbowanika. Kana pane vamwe mai vatondudzo nhasi asvitiri ndanichienda kudhenge ndazombonzi unozodzoka uzotora here nhasi hatikwanisa kukupai. Saka hakumbobatika.
Saka haasi kubatika pari zvino?
Ari kuneta.
Saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ndakana mukana wekutaura nehurumende kana nyatsoti nini president. Kana muchida henyu kutonga, muchida henyu chigaro chamakachemerera ichi. Dzikisai zvinhu zviende patai tenga mafuta $2 makogeti tichimatenga dhola zvinhu tenga hupfu tichitenga $3.50 ndo zvandaida kuti vadzi kombi kunokupa avo ndopadhuza pasitonzi kombi $3
kunoitaoizvozvo.
Saka ini ndoda kuvaudza kuti uyewo mutuli uyu murudzeiwo achiziva zvaanotaura pamberi pevanhu kuti akaya pamberi pevanhu unachibve nokuda pazv achitirwadzisa tinotiwa nemwoyo inorwadza. Saka mudzeiwo nguivei nemwe kundomutsiura achiarwa zvinhu zvinobatika kwete danga tichi zvinhu zvadzika iye hatenge mutsopi matinotenga hamene kupi kwaanotengawo hacho aiwa achitanzoiya zvinhu zvadzika. Saka ndoda kuti vapresident makabhineti enyaya munoti makabhineta vaudze zvinhu chezvo chezvo uye vaudze vachitaura zvinhu zvechokwadi kuti vachitaura zvinhu zvokunyepa zvekuti vanovapa tv chizetv ichi vachitaura zvokunyepa tihe zvinhu zvadzika he zvinhu zvinyatsofamba hapana chinhu chatikona chikufamba zvinhu zvokutokambaira nezvokurwadza nechakufamba tinotamba kuni tinokudzeta apa zvakufamba so vatiri kukambaira hapana chatiri kuita.
Aiwa machema chema sister Beta Manyoni, ko munoti kuvasikana venhabvu ava venetball vasumuka munyika nhasi mungavada kuvapowo mazwi api?
Ini netball tinongoti shuro tatambawo zvakanaka sazochemawo sezvakaita maorias yedu Zimbabwe vasazotichemerawo kuzi mapamari apa ndo pane pari kunetsa chirwere chemari munyika munomu ngachanetsa chirwere ichi. Saka ndingoshurawo kuti vatambawo zvakanaka vahwine vapiwo mari dzavo atida kuzonzwoti muromo totanga kuti kutaura taura atida kuzvinzwa izvozvo tizandingoashurawo zvangu.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka. Babai.
Orait, tinokutendai mama muchingotibata.
Aiwa, tinokubatai vhiki nevhiki. Babai.
Alright.
A picture. I think you have a caller on the line, I think, but Manyoni there is just lamenting that she's surprised that the finance minister says prices are going down because they are not. She says when she goes into the shops, the prices are actually higher than they were a week ago when we last spoke to her.
Yeah. I siyambonga ke uManyoni avele buya lezi. Lezinja. Aso zonke isikhathi nxa isiza kuhlelo lethu. Hayi, siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Hello.
Ye, igama mbani?
Ngobheka impilo weza.
Ye, bheka impilo
weza.
Mbani?
Weza.
Ye, bheka impilo weza.
Yebo mama.
Usithinteke ngocingo ungaphi komhlaba mne wethu?
Ngisebutswana.
Usebutswana. Kunjani ke Butswana namhlanje?
Hayi, ngibutswana ku right nje khonoko nje ukuthi hayi akufanani.
Ilabeloke lincengisa likhona ngapha.
Siyancengisa kathi nje wasingasela lizwi mama.
Ye, zikhona indaba eziningi lapha esisegudini. Olwamantombazana lawa aweqembu lembhola lokugaxa elezandla i-netball asebelubhekise kwelengilande lobunzima nje obubhekane labantu eZimbabwe kungenxa yokungamanga kuhle komnotho.
Ye, hayi ngiyakuzwa mama. Okokuqala ngathi nje akuyinto enhle ukuba loba phezu kobunzima obukhona obungaka. Amaqembu singakhalele nguqu lwabo baba sikhali labo mama bayatshengisa ubungwethu ukuthi hayi ayisikuthi kabakwanisi ukudlala kodwa bayakwanisa ukudlala kodwa kulezinye inhlupho ezikhona. into esikuyiwe khona ukuthi kuzathi sokusekuqineni ingkhona sizaqalisa ukukhuluma ezinye izinto okumele ukuthi ngasazikhuluma ekuqaliseni. Leli cembu lihambile azange sike sizwe ukuthi libe lalungiselela like ladlala nje enye imidlalo nje lizilungiselela ngoba imidlalo eliyayidlala kayiso midlalo efana layo yase-Afrika. Imidlalo etshintshileyo ngoba imidlalo lokungcetho obukhulu kakhulu. Kodwa namantombazana ethu asehambile asekhona ngale i-environment yangkhona ngale itshintshile kayifanandi yase-Afrika. So ngezinye izinto ezizayenza ukuthi even lama-results xa esephuma angahambelani kahle lelizwe esokutholisana ukuthi sokusiba lezinye inkulumo ezingani zisola abadlali kodwa sikhale nje ukuthi okunye kudalwa ngumnotho welizwe.
Yeah.
Bese ngisiba lesimanga sokuthi nxa bephumile kanje imidlalo leyi e-World Cup efana labo-World Cup, Africa Cup of Nations, ilezi mali zayo ezivele ziyabe zibhekane lamaqembu nalawa akhwalifayileyo. So isimanga ukuthi kuzoba sokuthiwa akula mali, abadlali abasakwanisi ukuthi bedlale ngenxa yokuthi akula mali. Kanti yona imali nxa kuthi elizweni kungamanga kuhle ithathelwane isiwa elizweni ingathiwanga abadlali bekhona ngale lapho abavele bekhona. Kungangcono ukuthi bayiphiwe babuye bazitshintshele bona bazidlalisele ekhaya kibo ngoba besazi umumo wekhaya. Kodwa kukhanya imali nxa isuka iphiwa ama-mother bodies ifika ebadlaleni kayifiki kahle. Imali esidilizwe phezulu vele kuthi ukuthi yi-corruption indawo yonke. Sokulusizi kakhulu ebantwaneni ababefisa ndikuphamisa iflag yakibo kodwa ekugcineni bebuyela ekhaya bengathwalanga ngitsho sona isinkwa. Isinkwa sibili isinkwa sokuthi abantwana bedle ezindlini. Kuzisa kakhulu ubuhlungu mina ngilusizi ngiyakhathazeka kakhulu. Ngumuntu othanda ezemidlalo ngiyajabulela kakhulu amantombazana. Kanti ngingakutsho kuphela ukubakhuthaza ukuthi nxa besiya khona ngale. Zonke izinto ezinjengalezo ama-political situations, economic situations ezivela ngasekhaya bengazifaka engqondweni kodwa bashengisa ubungcwethi babo kuyefika emaphethelweni nxa bezayo ukuthi inkosi babusisile bayefika loba kuma-finals engxe mhlawumbe kungavela okunye okungcono loba nje sikwazi ukuthi ngaze bewine leyo mali kuzaba nzima ukuthi besezandleni zabo. Sibakhulekela kuphela ukuthi babe lezibindi bamele ilizwe baphakamise iflegi yeZimbabwe batshengise ukungcwethi njengoba sikwazi ukuthi eZimbabwe phela kule talent. Bathi nxa ukhangela okwanamhlanje sesingani siyinto nje ezwisa ubuhlungu kakhulu and ngikhuluma lolu daba ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokukhishwa kweqembu lethu lenguqu leZimbabwe ku-AFCON esokulu daba lokuthi abantu sebekhuluma ngokuthi ye bathengisa igemu ye akusakhulunywa ngokuthi bebengaholanga. Ama-players esikhuluma ngawo namhlanje bazigadisile bazibuyele ngezimali zabo kuzisa ubuhlungu sebebolekana izimali kambe imali ikhitshiwe i-FIFA yenza ukuthi ikhiphe imali ikhiphe imali yehafu yokuthi yelungiselele ukuthi iqembu lingahlupheki. Imali yadliwa yonke abantu sebebuya sebethwele nzima sebehamba begadiswa ngani bagadiswa izinqola kuyinto enjani shuwa kukhangele kanjani elizweni lakithi.
Yeah.
Imali zitshintshwa daily ekusendemini namhla kule dollar kusasa kule bond izolo kule rand ngemva kwayizolo bekulama bearers check kanti lona ilizwe liyangaphi abakhokheli labo kabazinika amakhwapha mani yazi ukuthi ezinye izinto dadewethu akuphonga ukuthi kuthiwe kuyabuswa kuphela. Siyafundi lawo nxa ubona ukuthi lapha uhambi kuhle kudingwa abantu abangakwanisi ukuthi benze njalo ilizwe liye phambili. Sidubekile sikabantwana beZimbabwe sidubekile ilizwe siyalithanda but siza kuyela siye ngaphi siza kuyahlala ngaphi njana vele kuyatshisa ezindlini ezindleleni phansi indawo yonke kakuhambeki sadubekelani kanti abantwana beZimbabwe.
Hayi sibongile kakhulu mnewethu and lequla langikhona eliphelekezela abantwana bona labo kuthiwa liqula inkalakatha njengemifiko
ephuma. Isimanga esinganani dadewethu mina kumangalisile kakhulu ungani lokho engikubona ngani kungamanga kodwa ngubonile ngoba la ku-AFCON kwenzakela abantu bathwala abafazi babo baphethe imali yama-players bangenisa abantwana babo labafazi babo bavakashe Egypt. So bathethi bathethe yonke i-delegation e-government ihambile iyebona iLondon isebenzisa imali yabantwana abangamankazana. That is an abuse. We abuse it to a girl child. imali kumele ukuthi ngala abantwana kumbe bahambe labantu ababili kuphela imali le yasebenza ukuthi wancedise ibiza bamotivate uhle ukubona ukuthi ayisikuthi abantu laba bahlezi ezikhundleni dadewethu ngenxa yokuthi kuright kabahlalanga kuyachisa so nxa bebona amathuba njengawona lawo yiwo abayasebenzisayo ubuhlungu kakhulu thina kuyasidanisa kakhulu into enjalo
ye hayi mbongele kakhulu mne wethu ubelelangelisa
hayi ngiyabonga lami dade kakhulu hayi ungabe ulokhu ngixhuma nxa kukhona la ofuna sikuqoxe ngiyajabula kakhulu ukukhuluma ngelizwe lakithi ngoba lami ngiyakwazi ukuthi i-change ngabuya ngami
ye hayi kulungile
hayi siyabonga
limqotho lelo
ye ma
ye understand it with some
yes tenacity Lusindongwe Chikore top fan yedu panapa what's your view Mrs. Chikore on Chikore on the you know the young gems going into this World Cup we saw that they really struggled to put money together to attend
yes thank you so much Smith yes I think as a country we are found lacking in preparing our athletes as they go to these big events, borrowing from what happened with the boys go African in Egypt, and now with the girls when they were trying to fundraise all the hardships they faced, I think we really need to step up. At the end of the day, us ordinary people, we try to put so much pressure on these athletes. When they go to my competition, could they win? They name comment, and yet the preparations are not at that level. Your coaches or not, they are going to compete. I can give an example, Sismav. Mm-hmm. You know, Vaskana Vemuno Muku, Variku US, Variku World Cup, the US women team.
Mm-hmm.
Do you know, Kuti, that team, Vakatala, have played 64 games each. They say Vakadaro as a team to prepare for the World Cup with Wano Tambai Koko. So these are international games, these are various tournaments. The Kutiva Shikepa at that level. It's also we struggle Kutiva Skana Veduvaite my friendlies with 3, 4, 5 countries.
Mhm. Ndinoona zvimi mune mwana anoita zvekutuwina. Zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana azonyatsonzi mwana uyu ava akwana iye zvinezvi kuti apinde pamakwikwi yakadai nekuti ndinoona vamwe vari papa vasikana ava vasikana vakatotorwa vari kubva kuzvikoro vamwe vakaroorwa vamwe vari kuitawo zvimwe zvavari kuita vanga vari kutaura nhoroondo dzeupenyu hwavo asi zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana uyezve vamwewo vabereki vakateerera vazive kuti kana vachida kuti mwana wavo agopindawo mune makwikwi yakadai vanogadzirira sei vana nyanya vesikana
There's nothing that beats early introduction to whatever sport that you want mwanako kuti aite. But akatanga nyaya dzekuswima nemwana wedu right now she's 14. Takamuvanhu vakatiudza vakatanzi zvona it will take you 10 years to realize your return on investment. Akuti atanga nyatso kuhwina. That means serious dedication, that is financially time and iye mwana wacho commitment and all those other things.
Mm-hmm.
So it takes a lot. Kuzotanga zvo discover zvavaita izvozvo.
Mhm. Mm. Uyezve kune mamwe vabereki vakateerera zvakakosha sei kuti vatsigire vana vanenge vachida kuita zvemitambo tirikuona vasikana ava pari zvino vakutoenda kuWorld Cup yeNetball.
Zvakakosha zvikuru kuti vana vaite zvemitambo chekutanga saizvozvo vakuenda kuWorld Stage kwavari kuenda kunokompita kune imwe nyika vakuenda kuEngland. Then chechipiri, it builds resilience mavari. It promotes teamwork. That's what my daughter has been telling me. It promotes how to deal with failure. It also promotes diligence, fighting for what you believe in at whatever cost.
Dai anga ripo maka mamudedza auya ambotiudza tichimbotora imwe kola kana aripo mugadzirira auye panapa timbonzwa tichitora mumwe kola kuno kubata henyu makadaro rambai muri panhare PJ I think we have another kola
yeah siyakwamukela mlalele kuhlelo lwethu lalamhlanje
abuda maka
okay
mlalele siyakwamukela kuhlelo
hanzi foni yenyu inenge ya dropa. Mai makawo apa vari kutaura kuti maka ambobuda semusana. Semusikana wechidika anoita zvekubhaguja. Asi dzoka henyu panhare maichiko iri mumbonyatsotitsanangura meno kana PJ une zvaungadawo kuvabvunza. Nekuti ava vane mwana wavo anoita iye zvemitambo ari kuita swimming iyoyi at professional level. Iyezvezvo ane makore. Regai vataure vega. Nyatsotitsanangurai mwana wenyu ari kuita zvei.
Okay, mwana wangu ane mitambo miviri yaanoita, that is very good at. Ano swimmer. Ano swimira two swim teams. Muno mu United States. She has gone kumamwe ma various states achino compete as well. Ano tamba soccer zvakare. She's currently actually she's also hosting a soccer tournament through a foundation here in NTC. That is Makati Chikowero Foundation. Ya ari kupromota ya ari kuraisira mari to educate girl orphans vari ku rural Zimbabwe.
Kupi?
So as no ane various girls, my fellows ake ari ku Manicaland. We have some vari ku Mondoro vava no sponsor. Especially these girls vanga va drop out of school. So you may be aware kuti makaka tanga advocacy yake at a young age. Paakaenda ku paanoenda ku youth conference, UN youth conference every year. She decided to say, "Inini, since I'm an athlete, I want girls to play soccer or to do a sport of their choice and also stay in school because I value both." That soccer tournament in Komswa 13 year could try. So a number of people have signed up to play soccer at that tournament.
Irikuitirwa kupi?
Irikuitirwa kuno ku Madison, kuno ku Kiva Sports Center in Middleton, Wisconsin.
Aiwa pakanaka ipapo, batai makadaro PJ. Tukunzwa kuti pana show pa urunare. Hello caller. Hello,
Magadini.
Tiri wadi, tumutaura nani uye zve muri kupi?
Ndireto show ndiri ku Mondoro ngezi.
Ehe, kwakadai ku Mondoro, kuri sei ku Mondoro?
Mondoro ndiro zvoti ingodiro.
Ehe, kwakamira sei panyaya iyi yema RTGS nema bondi, zviri kuwanikwa here, zviri kufamba sei?
Yeah, I'm not a TV. I need to have my baby on working. I'll be saying, I'm married. My life is going to come.
Tombo tarisa edu kuti pane vasikana vave vanotamba mutambo wenhabvu bhora remaoko. Munoti imimi chii kune vatambi ava? Tirikuona kuti vari kuenda ivo ku Netball World Cup ku Britain uko ku Liverpool. Pane mazwi amunga ataura here?
Ya, kuvasikana ndinoti makorokoto ndetotarisira kuti vange vachimirira nyika yedu, asi tinongova nedambudziko rokumboti pamwe achangotengisewo zvakaita Maorias nyaya yemari.
Asi apaka mukoma hatinyatsoziva kuti Maorias ndo zvakaitika. Runyere kupe ruri kutaurwa urwu panyaya iyoyi hatingatangi kuti vasati vamiswa padare pamberi pedare kana kuti zifa tisati tanyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Sei muri kufunga imi kuti vakatengesa bhora ravo?
Bora iri kanditi akabva taingova kuchingoyi, havasati vapiwa mari, havana kupiwa mari, saka kutamba kwavo kushanisa. Ndofungira kuti musava vakazotamba takatozoziana tu kuti zvabudirira kuti vatange.
Aiwa, pakanaka pakadaro, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Ndaenda ndibatsire panyaya yevatungamiri.
Taurai zvenyu.
Inoona vanhu vazhinji vanotarisira kuti pave nekubatana pakati pavachadisa navamunandako. Ini ndinoona kuti hapane panoda kutinetsera.
Taurai.
Gore ra2008 ratakagara kuita mubatanidzwa paya, takanga tafuta ndobva pabudika kuti vatsvangirai vangahwina maelection. Ikena kurira ani ndokubva maelections atadza kuitwa nekuti pakaita mhirishoma. Iye zvino kwakaita seubudiro kuita munandako wavauya nestrategi inoita kuti vakwanise kutonga.
tikaida kudare dare tikatsigira zvakaseki kuti vamwe vago vakauya. Hino kana taakutaura nyaya yekubatana indokuda pakati womii, vanotangira papi vanhu vaviya?
Aiwa, mune mashoko makuku tuchaizvo, asi zvino nguva yedu ndo yadyanana. Tinokutendai kunge manga muinesu pachirongwa, nekuti maunzawo ehe mubvunzo wakanaka chaizvo. Muve nezuva rakanaka. Aiwa, ndizvozvo. PJ, we heard there from a caller who's calling from Ngezi. I think he's saying that the issue of the RTGS and the bond notes are not really working in his area. And he's also alleging that he hopes that the GEMS will not sell out their match, that they will, you know, perform professionally and bring home the trophy. He's alleging that from his own point of view, the Warriors may have sold the game. That's what he's saying.
Because of non-payment. Yeah. This was also said by Mr. Begimpilo Weza that I spoke to, who was in Botswana. He was saying basically he was worried about his concerns about the government delegation that's accompanying these girls.
Mm-hmm.
They are wasting money instead of just putting that money that they are using to travel all the way to England to give to these girls, since they even had some challenges in getting
fundraising.
To get to England. You said there's so much talent in Zimbabwe.
Mm-hmm.
It's so surprising and amazing and it's awesome, but there's no fund.
Maybe let's ask Miss Lucy Chikore, who's here on the phone with us. Miss Murukunzwa Zhugutaurwa Neva Shinji, what's your view on this issue about funding in Zimbabwe and the lack of it? How can we, or what can people learn from what we're seeing happening here in the States when it comes to national teams and funding?
Yes, actually, I kind of get to differ with people who were saying the Warriors may have sold out.
Sold out, yeah.
Kupa vanga vari ku Egypt.
Mm-hmm.
It is because we did not prepare well. That's number one. Number two, these men were not paid. You know, I would advise our government to pay our players even before they leave. My qualifying fees, my appearance fees and all that stuff. What should be left kuti chavazo no badarwa vasvika angadai ma winning bonuses.
Mm-hmm.
Otherwise, izvozvo it will motivate them to play hard. Zvino kana uchiti mari yangu hamuna kundipa, mari yangu ine nzara kumba, you expect me to perform on top top form. I don't think it is really humanly possible. Yes, it is national duty, but we also have to know that these players have invested a lot.
Mm-hmm. Okay, just in brief, so when the U.S. and other teams are going, especially here from, you know, countries like America, how does the funding work? Because I know, for example, the government in Zimbabwe is not responsible for paying the players. It's the association which has to pay the players, and CAF or FIFA. What's the situation here?
Isn't it that also while the government of Zimbabwe is, they allocate money to the ministry, and all that stuff.
Mm-hmm.
I think that allocation is not there. And also the corporate world need to step up. And we also come down to the issue of management, the sports yacho. It is heartbreaking because it's not something that just happens like last month when you have qualified, so next month you are going to play at the world stage. Mm-hmm. We know months in advance. So we need to prepare. Our management of sports is going to be done.
Mhm. Mm. Aiwa, mava mavarisa, mava mataura chaizvo chaizvo. Tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu. Muve nezuva rakanaka.
Ende ngakurudzirwe mwana uyo sezvaitwawo ningiriki nemaonawo pa world stage ku Wimbledon uko. Koko atora mukombe.
Tinotenda nesupport yenyu. You have been so
ngakurudzirwe mwana asvikewo ipapo.
Thank you so much.
Muve nezuva rakanaka. Thank you moti shitsirawo kuna maka iyi kuti shuwa ndo vatinenge chida kuona mune ramangwana vachienda vachinotungamira vamwe vatambi vari kumusha. Tinokutendai. PJ, I think our time is really running out, but we have a few people that wrote here. Elton Mafara Rikwa, Arutendino Shuiwa Shuira Rombora Kanaka Vaskana, Wawas, Wawas Chingwaro, and ko delegation Irkuenda Nema Girls Ku UK. Varkuno di, Kuznika ina Mari, but you find kuti ministers are going Kunujra Marieva and Hashem, Moses Beta, Arutendino Shuira Vaskana, Rombora Kanaka, Asi, Gava Piwe Maridzavo, Pasina, Kukakavazana, Disciple, Madanire, our top share. Kuti bye bye girls, time is running out. Saka zvinenge tasvika kumagumo PJ. Amene kana une vamwe vanga vatinyorera pa.
Anyway, Sanchez Mahoyo utena I wish the girls the best. Labanye vonke vatibona hai siyavakhulekela sivahalalelela amantombazana e the gems. Sasifike mapetele nohlelo lwethu namhlanje. Upresident Jeremiah.
I'm marvelous mfananya who is saying let's meet again next week here on the Women's Round Table. You have a blessed day and happy Fourth of July. Thank you.